Vachitaura kuvatapi venhau nhasi mangwanani muHarare, Bishop Magaya vati mashoko akataurwa navakunaka anofadza nekuti zvinhu zvisina kumboitwa nevatungamiri veZANU-PF kuti vabvume mabasa akaipa avakaitira vatsigiri veMDC. Vakunaka vaipa huchapupu uhu vari pamberi yekomisheni iri kutungamirirwa neaimbove mutungamiri weSouth Africa vakalema Monhlante, iyo iri kuongorora nezvemhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, apo vanhu vatanhatu vairatidzira muHarare vakapfurwa ndokufa.
Tinotenda zvikuru nezvakaitwa navakunaka pavakapa chapupu chavo maringe nezvavaita vari muZANU-PF. Munotondera vazhinji venyu kuti vakatotaura kuti tiri muZANU-PF taisabvumira MDC kuti ite marales.
Bishop Magaya vanoti mupuro yakaitwa navakunaka ichapamukana wokuti vanhu vakawanda vataure zvakaitika kwavari pamhirizhonga iyi.
Zvinoreva kuti vane mukana kuti vaidzokere kumakoti vakahenga kana kuti vakabatirira pamaconfessions aJim Kunaka. Saka tiri kudimanda kuti ZANU-PF ibude pachena, uye tiri kudimanda kuti pave zvakare neimwe commission inoongorora zvakaitwa muna 2008 inogona kupa mukana vanhu kuti vauye vachitaura zvavakaitwa, uye zvekare inogona kupa mukana kune vamwe vanhu veZANU-PF vachipiwa protection yokuti vauye kupupura zvavakaita.
Vanoti vanofara nezvakaitwa navakunaka chero zvazvo vasina chokwadi kuti dai vasina kudzingwa muZANU-PF vaikwanisa kupupura semapupuriro avakaita.
Kunyange zvazvo tisina chokwadi kuti dai asina kudzingwa muZANU-PF aikwanisa kupupura mapupuriro iwayo here, asi tinozvitenda.
Bishop Magaya vakurudzira vemakereke kuti vasimuke vatsiure chivi kwete kudya patafura yavanoti yevaipi neyevatongi, nokuti zvinozovatadzisa kuita basa ravakatumwa kuita naMwari.
Uye tinokurudzirawo zvekare makereke kuti asimuke aite zvaanofanira kuita mukutsiura chivi kwete kumirira vana kunaka kuti vatizototaura chokwadi chaitadzwa kutaura nekereke.
Vakurudzirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vadzidze kubva kuna vakunaka kuti vatendeuke uye vabvume zvimwe zvezvinhu zvavanoramba maererano nemhirizhonga yakaitika mugore 2008.
Saka zvatiri kuda kukurudzira vaMnangagwa ndezvekuti uyu mwana wenyu uyu anga ari muZANU-PF aita chinhu chakanaka, imimiwo saPresident ndozvinhu zvamaifanira kuita izvozvo.
Komisheni iri kuongorora nezvemhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakashevedza vanhu vakasiyana-siyana avo vane humbowo maringe nezvavakaona musi uyu. Varatidziri ava vaive vachitsusumwa nenyaya yekunonoka kwaive kwaita Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuzivisa zvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pamwe nemutevedzi wasachigaro webato iri vatendai biti vanotarisirwa kumira pamberi pekomisheni iyi svondo rinoya kuti vapewo huchapupu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.